Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri, 320.
Zvaitwa izvi nehurumende yeZimbabwe zvinoita kuti ZEC itadze kuita basa rayo nemazvo. Zvinokanganisa marongerwo esarudzo, idzo dzinozopedzisira dzisina kuchena, dzisina kufamba zvakanaka, dzisiri fair, uye dzichikanganisa utongi hwegutsa ruzhinji, demokrasi.
Hurumende inokurudzirwa kupa Zimbabwe Electoral Commission mari yekuti igadzirise matunhu sarudzo dzisati dzaitwa.
Chatinovimbisa ndechekuti kamu 2023 political party inenge isina kupushira kuti madzimai anga ari 50%, tichamobilisa madzimai nehuwandu hwavo kuti vasavavhotere, nekuti tanoita kuramba tichingopushira nekuwaridzira varume maZambia isu tisingapindiwo maleadership positions. So vanofanira kutozviziva kuti kamu 2023 semadzimai hativavhoteri kana vasina kumake sure kuti isu semadzimai tichawanawo 50% maleadership positions ese.
Women's Academy for Leadership and Political Excellence inoti ichakurudzira madzimai kuti asavhotera mapato ezvematongero enyika asingapi madzimai zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri, 320, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kumaNicaland nekuMasvingo. Nezuro vanhu zana nemakumi manomwe nevana, 174, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevanomwe, 87, vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi maviri nevashanu, 12,325. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine makumi maviri nevana, 10,024. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinokurudzira hurumende kuti ione kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ine mari yakakwana yekuona kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vanoti vanotyira kuti sarudzo dza 2023 dzichatadza kubuda zvakanaka nekuti ZEC haina kupiwa mari yakakwana. Vanokurudzira hurumende kupamidzira mari muhomwe yeZEC vachiti kuganhurwa kwematunhu kunofanirwa kuitwa nguva ichiripo kuti pasazove nemutauro mushure mesarudzo.
Zimbabwe Election Support Network haina kufara nemari yakapiwa Zimbabwe Electoral Commission mubudget yakaturwa yegore rinouya.
Chii chamusingafari nacho apa vaMakoni?
Tikatarisa budget iyi, ZEC yakapuwa mari inosvika 2.3 billion, inova mari shoma shoma kwazo takatarisa mari yayanga yakatarisira kuti basa rayo rifambe zvakanaka rokugadzirira sarudzo zvegorera 2023. ZEC yanga yakakumbira mari inoita 12,4 billion. Asi sezvandataura yakangopuhwa chete 2,3 billion. ZEC yakati mukutanga kwemwedzi uno kana tikatondera yaida mari inosvika 12 billion kuti ikwanise kuita mabaya elections aya akapostponewa kana takaendeswa kumberi. 12 billion kureva kuti mari yavaikumbira mabaya election chete chete yanga yakatowanda zvakanyanyisa kupfuura mari yakapuwa ye 2,3 billion.
Chikuru chezvamunotyira apa ndechipi?
So isawo chirongwa chokuganhura matunhu chedelimitation. Chirongwa ichi chakakosha. Ndoo chinoita kuti tizive kuti tine maconstituents mangani uye muconstituents imwe neimwe mune vanhu vakawanda sei. Hazvizotarisirwe kuti mamwe maconstituents anga ari makuru mamwe ari madiki. Zvinenge zvichida kuti maconstituents kana basa iri rokutara matunhu redelimitation aitwa zvakanaka, maconstituents ange akada kufanira, akada kufanana. Kana pachisiyana pachiita musiyano muduku chete, ndo zvinotaurwa neconstitution yeZimbabwe. Tinotakatarisa zvakare mubudget iyi, chirongwa chokugura matunhu ichi chedelimitation chakangopuwa chete mari inosvika 1,7 billion. Inova mari shoma shoma chaizvo takatarisawo zvakare chikumbiro chemari inoita 8,6 billion. Chinotarisirwa kuti ndo mari yakafanira kuti chirongwa ichi chedelimitation chifambe zvakanaka.
Munoti kuhurumende vaMakoni?
Zvaitwa izvi nehurumende yeZimbabwe zvinoita kuti ZEC itadze kuita basa rayo nemazvo. Zvinokanganisa marongerwo esarudzo. Idzo dzinozopedzisira dzisina kuchena, dzisina kufamba zvakanaka, dzisiri fair, uye dzichikanganisa utongi hwegutsa ruzhinji demokrasi.
Imimi seZESNI moita sei nazvo?
Saka seZESNI tinokurudzira kuti parliamendi isapasise budget iyi semamiriro yaikaita. Asi kana budget yapasiswa zvayo, tinokurudzira zvakare kuti nechimbi chimbi pange pane supplementary budget inopuwa kuti mari yemaelections iwedzerwe. Basa rakamira remabaya elections rikwanisa kuitwa, uye basa redelimitation rifambire mberi. Kwangosara makore maviri chete chatove musarudzo ra2023. Saka haisi nguva yokuti tidududze, haisi nguva yokuti zvinonokerwe. Basa rinofanira kuitwa izvezvi.
Avo vange vari sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti richakurudzira madzimai emapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana kuti vasavhotera bato risingape madzimai hafu yezvigaro zvayo muparamende, mumakanzuru nemune dzimwe nzvimbo munomirirwa vanhu. Mukuru weWALPE Muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti iyi inyaya hombe inofanira kugadziriswa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nehurumende dzimwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Isusu seWALPE nemamwe maWomen's Rights Organizations handifungo kuti pane chatisati taita izvozvi kuratidza hurumende kuti hatisi kufara nenyaya yemadzimai mashoma ari kuwanikwa achipinda muzvinzvimbo zvepolitics semacouncillors, maMPs, even macabinet ministers chaiko. Takaita zvese kunyora mapetitions, kuita mabreakfast meeting navo, kuita mameetings navo, kuita kumacha kumutauni. Hatina chasina kuenda kumacommunities kuengeja mapolitical parties, but chokwadi ndechekuti zvavari kutoita zviri kutiratidza kuti havabelieve kuti madzimai anokwanisa kutolida. Havatobelieve nekutorespekta kuti even though tirisu takawanda muZimbabwe 52%, hatino right yekutozvimiririra.
Basa rese ramuri kuita iri sei zvichemo zvenyu zvisiri kunzwikwa. Chii chiri kunetsa apa?
Chiri kunetsa ndechekuti environment yacho panoitika maelections inenge isina kunyatso mira zvakanaka kuti madzimai anyatso participate omune zvakanaka. Madzimai anenge achirohwa, achitukwa, achirepwa, achisungwa. So isusu tiri kungokumbira kuitika constitution yedu zvaingori clear. Kana political party ya election time ichiendesa list remacandidates angava ema MPs kana macancellors. Kana pasina madzimai 50% list iroro rinofanira kurambwa nezeki. But sezvazviri zveki harina simba rekuramba malist iwayo nekuti haisati electoral act haisati ya alignwa neconstitution.
Zvimwe zvamatimaita mukuedza kuti nyaya iyi igadziriswe ndezvipi?
Isusu sewalp izvozvi takatoendesa president kucourt izvezvi tichitotaura the same thing kuti aiwa president vanosungirwa nemutemo weZimbabwe kuti varespect pavanoappointa cabinet yavo voisa madzimai 50% varumewo 50%. Nyaya yedu izvozvi itori pamberi pedare. So ticharamba tichingopusha but chatinovimbisa ndechekuti come 2023 political party inenge isina kupushira kuti madzimai angari 50%. Tichamobilize madzimai nehwandu hwavo kuti vasavavhotere nekuti taneta kuramba tichingopushira nekuwaridzira varume maZambia isusu tisingapindiwo maleadership positions. So vanofanira kutozviziva kuti come 2023 semadzimai hativavhoteri kana vasina kumake sure kuti isusu semadzimai tichawanawo 50% maleadership positions ese.
Avo vange vari mukuru wewalpe muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sachigaro veMDCT mudunhu reAmerica vaDan Moyo vanoti iyi inyaya inofarirwa zvikuru nebato ravo.
Handioni kuti pane chinhu chakaipa nenyaya yavari kupusha iyi. Because discrimination kuvakadzi yakanyanyisa pazvinhu zvakawanda. Ndoziva hangu kuti iprocess zvayo because nyangwe even kuAmerica ikoko kwatinogara tinoona kuti vadzimai vari representation yavo inoshota. Democracy I think inodemanda kuti kuve neequal opportunities for all, including vakadzi. And 50% isusu bato retu reNDC takatozviisa muconstitution yacho. Chaiyo kuti tiri kuaspire kuti kuve ne 50-50 representation and nanhasi chinhu chatiri kupusha. So inini ndinonyatsosapota gurupu iroro revadzimai vavo kuti vafosere mabato etu emuno muZimbabwe kuti adaro aise 50-50% gender equality iri important. Ndokuti zvinhu zvibhalansi, ndokuti zvinhu zviendere mberi zvakabhalansi.
Avo vange vari Sachigaro veMDCT mudunhu reAmerica vaDan Moyo. Zvichakadaro, Sachigaro weMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vanoti vanotsigira Walpe mukuti mapato ese asingapi madzimai zvigaro zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvizavhoterwa.
Regai titange nekukorokotedza organization iyoyi nekuti ndo zvinotodiwa chaizvo chaizvo zvavari kuita. Ini ndinomira navo veorganization iyi and ndinomirawo zvakare nemadzimai kuti madzimai anofanira kupiwa kodzero yavo yakafanana nevamwe. Hanzi ma-women's rights, ma-human rights. Hatiregedzei kudzvanyirira madzimai nekuti madzimai. Chero mumusangano medu meMDC Alliance ndiri mumwe varume vanotomira chaizvo chaizvo ndikaona madzimai achidzvanyirirwa kana kuti achida kusasabvurwa kuti vasapinde pazvinzvimbo zvavanonge vachifanira kupinda. Madzimai ndo anoita kuti nyika ifambe irambe ichienderera mberi. Asi kana pasvika pakunzi pachidyiwa hushi nemukaka kana kuti vachipinda pazvinzvimbo unoona vachidzvanyirirwa. Ndo vanoshandiswa nevarume, ndo vanoshandiswa nehurumende, ndo vanoshandiswa nemasangano ezvematongerwo enyika kukambena vachinoimba, vachipfekedzwa maZambia, vachiwaridza maZambia, vachitambiswa kongonya, vachiita kuti kunzi vafadze vanhu, vanhu vafarire mumwe mutungamiriri wenyika kana kuti ngana nangana. Asi kana pakusvika pazvinzvimbo vonzi ngavaendewo. Madzimaiwo zvakare ndo anoona nhamo kana nyika isina kumira zvakanaka. Ndo vanoita kuti vana vaende kuzvikoro, ndo vanobikira ana baba, ndo vanopatarika kutsvaga kuti mumba mudyiwe kana zvinhu zvaoma mumba. Havangofa vakaregedza vana vachifa nenzara. Ngakuitwe 50%, ngakuitwe 50-50. Tinotoona nyika dzichitobudirira tikaisa madzimai. Tofanira kutoisa mitemo yekuti mapolitical parties ese kusanganisira hurumende ngaiite 50-50. Zvakataurwa navamunangagwa svondo rakapera rekuzvekuti 30% izvo kutomhura madzimai, kutotukirira madzimai. Varikutotaridza kuti ZANU-PF haina basa nekodzero dzemadzimai zvachose. Saka inini ndinosupporta, ndinomira neorganization iyoyo iri kutaura kuti ichaita kuti ikampeni against maparties anenge atadza kupa kodzero ye 50%.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota neStudio 7. Tichakuunzirai pamire mamwe mapato panyaya iyi patinenge tavabata. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei paStudio 7 makadiko vashamarari mese. Ini ndine chikumbiro changuwo chendinoda kuti mundizadzisirewo. Pomunotaura maresults evanhu vari kubatwa necorona kusanganisira munyika yeSouth Africa, Zimbabwe nekuAmerica ikoko, ndaikumbirawo zvekuti mutaure nemaresults ekunyika kwakatangira corona kunova ndekwe kuChina. Tipotowo tichiona kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei kunyika kwavo nekuti ndokwachakatangira. Ndatenda zita ndemuhlanga ndiri paPretoria.
Hey, makadi vana jonga kandimire nevamwe vose. Ini hangu ndinonzi Ngenas, ndiri paJohannesburg paSouth Africa. Ndoda kukwazisa vose vanondiziva kusanganisira nenyama cheni development group, kozouya nevagari vepanyama cheni vese. Ndichitini vaine gore dzva rakanaka neChristmas yakanaka. Ndatenda zvangu.
Vana mukoma tanonoka hwandi, mukita sei apo? Parisei uko kunyika kwedu uko? Tatambura munyika kudya nokonze zvironda zvichikonzerwa neivava vanoti ivava nozviti ndivo varidzi venyika. Zvatiomera vakomana vana chiwenga vanoshungurudza mukadzi ane vana naye. Shuwa mungativo kita were ikoko kuramba uchipinzana mumatare nemukadzi wakakuzvarira vana uchimuomesera kudaro. Vatritimendi yapa mukadzi wake handiyo. Ngaasadaro munhu wa vice president.
Mabwukasei vanakomata noroka wati apo vana joka padibire ndikatsvadzi kangu mavhelasi apo ndokukwazisai mose. Ndoda kumbotaura kune uyo major street anonzi Ngoni Nduna. Ngasiyane nekubata nyaya dzemaopposition kana vanopikisa chihurumende chiripo, nokuti takatomuona kare wakatoumwa wakatumwa nezano maiwe. Ane Zimbabwe toperera majerere, unonyimireko vanhu mabheu? Asi achigona kupampavha makororo anoba vakapakata pfuti achizonyima havo vanenge vachingopomerwa kunzi vakabasa vasina mumbo wacho. Ngavapewo mabhero vafugwe nemhepo pazhe. Ndakubirawo ndiri kudo kuSouth Africa, ndiri kareji, ndiri paPretoria apa. Katiza nhame iri kumusha uko munangagwa washungurudza vanhu. Nero chete tinotonga chete naNelson Chamisa tosvika.
Sora sei paStudio 7 pano vana mukoma wande mose zvenyu vanangomatanonoka. Tinofara nenhau dzamunotipa isusu panapa. Ndinonzi Dennis kubva paCape Town apa. Asi vakomana, mafira akuita vanhu muZimbabwe futi nezviya zvokuti vanobatwa neurwere hwakanyanyisa vanhu vazhinji. Saakutoda kuti tisanganise munamato izvi, tisarega zvinhu zvichingoti hatichingoti takapedza munamato. Akomana, panobatwa munamato because Zimbabwe inotopona zvaine munamato, because hamusisina Mwari muyama vana Satani, vanhu vanopona chisatanism. Kuona zvinhu zvinoitwa nezvinhu zvemuZimbabwe mafambira zvinoita, unotinyatsoona kuti chokwadi zvotode Mwari, because kana tikarega futi vanhu aivavo vachirwara vachifa
tisikati munamato ropa ravo rinozodanwa kwatiri saka ngatiite munamato tibatsirane nehama dzimwe dzose dziri kushayikirwa nehama dzavo vamwe vacho tongonamatira vanorwara kuti vaporeswe because hatina mishonga zvemunotoziva zviri kuti nevanochikora vanototadza kupiwa mishonga yakakwana saka ngatiite munamato varume tinokumbira vanhu vaite munamato vanyatsogonya chaiko kuti munamato because havangatizivi vana ndangigira vana munangagwava kuti tinorwara as long as mhuri dzavo dzichingopona hapana zvitingati ndoto zvezimbabwe tinoziva tose saka ngapaitwe munamato varume tokumbira kuti vanhu vaite munamato zvakanyanyisa kuti tiponeswe tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika uye nekumhoresa hama neshamwari dzenyu pakisimisi negoredzva. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira COVID-19 unogadzirwa nekambani yeModerna wakatanga kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica nezuro svondo, vanhu vachitarisirwa kubayiwa mushonga uyu nhasi. America yave nemishonga yenhomba miviri panguva iyo chirwere ichi chiri kuwedzera muAmerica nedzimwe nyika. Tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze kuti mishonga iyi yakasiyana sei uye kana vanhu vachibvumidzwa kusarudza mushonga wavanoda pamishonga miviri iyi.
Mishonga yeWeFizer neweModerna yese yava available muno muAmerica. In terms of distribution system, it seems like in the past week mamwe magovernors ari kuti manumbers ema vaccine vials avanga vakapromiswa anenge akaita mashoma, but federal government iri kuti it's a temporary glitch, it's not something that's permanent or long term. Saka but otherwise zvipatara ziri kutambira mishonga and slowly maworkers emuzvipatara ari kuwana nhomba.
Mishonga miviri yakasiyana zvakadini?
Difference iripo ndeyekuti Pfizer vaccine yakagadzirwa nePfizer, Moderna yakagadzirwa ne Moderna and working with National Institute of Health, which means it was more directly funded nema American citizens. And the other difference ndeyekuti Moderna vaccine ma conditions kana kuti atingati ma temperatures ayo ekuchengetedza vaccine anenge the traditional ones, ma regular refrigerators should be able to accommodate vaccine ye Moderna compared kune ye Pfizer inoda ma much lower temperatures. Saka ma places aya like wekumaruwa kana kumwe kunopisa kwekuti havana ma refrigeration system akasimba, they are likely to be using we Moderna uyu.
Vanhu vanokwanisa kusarudza here kuti ndinoda mushonga uyu kuti ndinoda mushonga uyu?
I think at this stage it's about availability. Sezva tinoziva hurumende yemuno muAmerica yakati about 20 million doses are available between Pfizer nowe Moderna before the end of the year. I think the target yavainayo ndeyekuti vanhu vaemu vashandi vemuzvipatara vemu healthcare vakwanise kuwana mushonga uyu. Saka I think from what I understand atisati tasvika pastage yekuti people can choose between the two, because right now zvipatara zvine Pfizer chete and I don't know kuti parikiswa Moderna vachaisa as a choice here kuzvipatara zvatogara zvava nePfizer kana kuti vachati since Moderna iri more easily usable toiisa kuzvipatara zvakati wandei especially zvemumaruwa and so forth. Saka in terms of choice, I think at this stage is too early to tell, but I think kuna na March, April tava ne more availability, maybe people will be able to choose. I'm not sure.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina ne Studio 7. nyama dzangu kushusha ndinokuziva musataura nyaya iyoyo. Oliver Mtukudzi munoshusha sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri 320. Hurumende inokurudzirwa kupa ZEC mari kuti igadzirise matunhu sarudzo dzisati dzaitwa. Women's Academy for Leadership and Political Excellence inoti ichakurudzira madzimai kuti asavhotera mapato asingapi madzimai zvigaro zvakaenzana nezvevanhurume. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.